Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera chikumi 5 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Nezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ine mutemo. Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ine nzira dzokupedza urombo. Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ichiita chikafu pamatibhu, ichiita raramu pamatibhu. Kwete Zimbabwe kuti watungamiri wanofunga kuti kupedza urombo kupedza varombo vachipera nenzara vachipera nezvirwere. Asi Zimbabwe yatinoda inenge ine nzira dzacho dzakanyatsonaka dzokubvisa urombo.
Nhasi tiri kunzwa kuvarume vaviri vakaburitswa mujeri rekuchikurubhi nezuro, vaLast Mahenga Hama navatungamirai Madzokere vebato reMDC. Vana vevaimbove mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe vaendesa mambo zvimba kumatare edzimhosva vachipikisa matongero avakaita amai vavo, amai Grace Mugabe. Studio 7 inoenda kwamarange uko inonzwa nyaya dzebudiriro yevagari vemudunhu iri mushure mekumbotambura vadzingwa miminda yavo nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Varume vaviri vakaburitswa mujeri rekuchikurubhi nezuro, vaLast Mahenga Hama navatungamirai Madzokere vebato reMDC vanoti havasi kudzokera shure muhondo yavo yekurwira utongo hwejechetere. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashaura neStudio 7 nhasi mushure mekuburitswa kwavakaitwa mujeri nezuro, vaLast Mahenga Hama navatungamirai Madzokere vati kugara kwavakaita mujeri kwenguva refu hakusi kuzovaoresa mwoyo panyaya yekurwira kuti munyika muve neshanduko munyaya dzezvematongerwo enyika. VaMahenga Hama vati vari kuda kuti munyika muve neutongi hwejekerere vachiti vachashanda zvakasimba nevamwe vavo.
Indongo tarisira kupfuurira mberi nepandakasiyira ndinge ndichibatawo chikamu changu kuita zvose zvandinokwanisa kuita. Tive tine Zimbabwe yakanaka, Zimbabwe ine utongi hwakajeka, Zimbabwe ine budiriro, Zimbabwe inorespekta kodzero dzevanhu, Zimbabwe inorespektawo nedzimwe nyika pasi pose. Saka tichaenderera mberi nebasa iroro.
Mashoko avaMahenga Hama atsinirwa navaMadzokere avo vati vacharamba vachiita zvematongerwo enyika, donzvo riri rekuti munyika muve negutsa ruzhinji.
Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ine mutemo. Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ine nzira dzokupedza urombo. Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ichiisa chikafu pamatibhu, ichiisa raramu pamatibhu. Kwete Zimbabwe kuti vatungamiri vanofunga kuti kupedza urombo kupedza varombo vachipera nenzara vachipera nezvirwere. Asi Zimbabwe yatinoda inenge ine nzira dzacho dzakanyatsonaka dzokubvisa urombo.
VaMadzokere navaMahenga Hama vati vachabata basa vari kuMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa. VaMahenga Hama vati kusawirirana kuri muMDC hakufanire kuita kuti veruzhinji varase gwara remusangano wavo, vachiti chakakosha ndechekuti zvido zveruzhinji zvitungamidzwe mberi.
Kuridzira yangu ndeyekuti vanhu vasakanganwe chinangwa chakafomerwa batu aka chinangwa chakafomerwa batu ndochinofana kuti tungamirira muma decisions ese atinoita batoira nakusarudzirwa mazite evanhu batoira nakusarudzirwa vanhu batoira rakasarudzirwa kuti rive iro bato richapa utungamiri wakajeka wakasiyana neutungamiri watikupiwa nehurumende iripo yeZANU-PF.
Vamaenge hama vakurudzira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vagare pasi vataurirana navachamisa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Hurumende iripo iri kutonga yeZANU-PF inonhoroondo yekuti kana pasvika panyaya dzekuti vanhu vataurirane kugadzirisa zvinhu zvine musoro zvakanakira nyika yedu havadi. Pese panoitwa nhaurirano vanenge vachingotarisa nyaya yemasimba chete. Tinhaurirano iyi ichavasiya vaapapi munyaya dzemasimba. Even zvikava pamasimba asi zvichiuraya nyika, ivavanene nyika.
Asi vamunangagwa nebato ravo reZANU-PF vanoti nhaurirano dziri kuitwa pasi pegungano repolitical actors dialogue kana kuti Pollard, vachiti vese vanoda kuzvenhaurirano vanofanira kuya kuPollard. Vachamisa nekune rumwe rutivi vanoti havasi kuzoenda kunhaurirano dzekuPollard, vachiti gakava riri munyika rinotangira panyaya dzekubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo navamunangagwa, avo vanoti vakahwina zviri pachena. Vamadzokere vakurudzira kuti patsvagwe nzira dzekugadzirisa kuti sarudzo dzisabirirwe.
Kuri dziro yandinokwanisa kupa ndeyekuti pange paine nzira dzakasimba dzokudzivirira kubirwa kwemaelections kwesarudzo, nenyaya yekuti MDC yakabvira kare ichingohwina maelections.
Vamadzokere vati ivo navamaenge hama vakashandisawo nguva yavanga vari kujeri kuwedzera dzidzo yavo, asi vanoti kujeri hakuna zvikwanisiro zvokuti vasungwa vanenge vachida kudzidza vaenderere mberi nedzidzo vachipika zvavo. Ngehama navamadzokere vakasungwa pamwe chete nedzimwe nhengo dzeMDC 21 vachipomerwa mhosva yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza panzvimbo yemabhizimusi iri mumusha weGlenview muna 2011 pamhirizhonga yakaitika panzvimbo iyi ine chekuita nezvematongerwo enyika. Vakazobatwa nemhosva yekuponda vaMutedza nedare repamusoro reHigh Court vakagara mujeri kwemakore masere, asi vakazowanikwa nedare reSupreme Court nezuro vasina mhosva panyaya iyi. Pakutongwa kwenyaya yavo nhengo dzeMDC idzi dzaiti dzaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vana vatatu vevaimbo vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe vaendesa mambo zvimba kumatare edzimhosva vachipikisa matongero avakaita amai vavo, amai Grace Mugabe. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Vana vanoti bona mutsahoni Mugabe, bela mai chatunga Mugabe natinotenda Robert Mugabe vakanyorera dare ramedia street muchinoi kuti vari kupikisana nemutongo wamambo zvimba. Mugwaro rekuzivisa matare kana kuti notice of appeal rakadhindwa nezuro. Vana vava Mugabe vanoti mambo zvimba vakaita zvisiri pamutemo nekunzwa nyaya iyi yainge yaunzwa navatainos munongovere. Gweta revana vava Mugabe vafungai chimwa murombe vabvuma kuti vari kufambisa nyaya yava Mugabe. Vati vari kupikisa mutongo vachiti mambo zvimba havaifanirwa kunzwa nyaya yakadai sezvo vasina masimba acho uye hurumende yakabatsira mukuvigwa kwava Mugabe.
Nyaya ingoripondee kuti judgment yakapuwa namambo havasi kutendana nayo, uyezve zvikonzero zvokuti havatendana nazvo zvekutanga ndezvokuti mutongo wakapuwa namambo haakwanise kupa mutongo uwo pamutemo une matare neimwe mitemo inokwanisa kunge ichipa mutongo uwo kana zvichikwanisa kunge uchipa mutongo uwo. Saka muchi chekutanga ndechekungoti mambo vakatonga nyaya isingafanirwe kunge ichitongwa padare ramambo.
Vachimwa murombe vati nyaya iyi ichanzwikwa muchinhoi musi wa29 Chikumi.
Gwaro zvatakapuwa zvinova kuti mhuri haisi kupindirana nazvo, izvozvo magweta tinenge tichiona kuti mutemo unoti kudi. Saka pari zvino kune nyaya ichanzwikwa musi wa29 June kudare ramajestic tichireva kuti dare rekuona kuti zvakaitwa namambo ndizvei kana kuti handizvo uye mambo waifanira kutonga nyaya idzi paumambo here kana kuti dare ramambo harikwanise kutonga izvozvo saka hapana zvatingataura kuti panguva ino asi kutongomirira kuti musvatwa ngenyaya ndimweni panonzwa nyaya kuti nyaya inofamba sei
taedza kubata mambo zvimba kuti tinzwe kuti vachaita sei sezvo mutongo wavo wave kupikiswa asi munhu adavira mbozhanhare yavo asina kuda kuzivikanwa ati mambo havana chekutaura sezvo vasiri ivo vakazvipa nyaya achiti tibate mumhanari vamanongovere avo vanga vasingadavire mbozhanhare yavo vamanongovere vakamhanharira amai Grace Mugabe kwamambo vachivapomera mhosva yekuti vainge vaviga vamugabe pamba pavo izvo zvisingabvumirwe netsika yemazvimba mambo zvimba vakaona amai Mugabe vaine mhosva ndokupa mutongo wekuti varipe matsiru mashanu nesheshe yembudzi uye kuti mutumbi wavamugabe ufukunurwe kuitira kuti uvigwe kunational heroes eka ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
Vagari vekwaMarange mudunhu reManicaland vanoti vari kuita mabasa ekuchengeta hove pamwe nekurima zvakasiyana-siyana senzira yekusimudzira raramo yemhuri dzavo. Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Mhuri dzinosvika mazana matatu dziri muchirongwa chekuwana raramo yakanaka kubva mumvura iyo inoita kuti vachengete hove pamwe nekushandisa madiridzo kurima zvirimwa zvavanoda. Sachigaro weBocha Diamond Community Development Trust iyo iri kuita mabasa ekuchengeta hove mumadhamu akagadzirwa nevagari vaLove Mongkwada vanoti vakatanga kuita izvi mushure mekuona kuti kuchema nguva dzose nenyaya yenhamo dzavo hazvina kwazvinovasvitsa.
Zvetiri kuita zvehwo izvi chinangwa chedu isu seBocha Diamonds Community Trust ngechekuti tidzidzise vanhu vemacommunities kuchengeta hove hoitawo hove dzavo vaonawo pekurarama nekurima tichakuradzai kurima kwatiri kuita tinoti zvese izvizvi tiite empower macommunities.
Mumwe mugari amai Rufaro Mawadza vanoti chirongwa chavo chiri kubatsira zvakanyanya mukupedza hurombo muvagari.
Yekurima bhinzi yatiri kuita ndikuona kuti iri kutibatsira zvakanyanyisa nekuti izvozvi takatarisira kuti kana tichinge takohwa bhinzi market is open for everyone zvinhuwo zvinoita kuti tikwanisewo kuva neincome generation mucommunity munomu hatisiri vanhu vaya wekuti tinenge takuzonyanya kutambura nekurarama. Uyezve yefishari iri uko tinotarisirawo vanhu vanotenga in bulk fishi dzedu so that patinodziharvesta kahwani ikako tino dzangopinda pamaketi dzakadaro tiregewo zoita losi yekuti kana kuti taharvesta toshayiwa pekutengesera kana vanotengesa.
Mai Pamela Muchemwa vanoti remangwana ravo richange rakanaka sezvo vachikwanisa kushandisa hove sechikafu uye madiridzo muchivapawo chikafu chine utano.
Efishari ndinoona sekuti ramangwana redu rakajeka tichitarisa nutrition pachayo chikafu chedu kuti chingawa chinobva chaitawo chikafu chakabhalanza sevagari vemunhu sekuti pamwe nyama inenge ichitinetsa asi through that project efishari takuonawo balanced diet sevagari vemunhu.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union mudunhu remutare district vabatsirai betera vanoti vanofara kuti chirongwa chevagari chiri kuunza pundutso yakanaka mudunhu iri.
Tinosenza newarimi nemadepartments ese ehurumende saka ndiri kufara ngekuone project iriitwa panapa yekurime bhinzizi idzarimwe munzvimbo yakaoma muno ndakamira hangu senzvimbo ino inogarawo inini inzvimbo yataichemera kuti dai yaitawo madiridzo irrigation hurumende saka nekuda kwekuti zvo zvainga zvichindonetsa hapana chakafamba asi todo tenda negrupu iri rabudisa kuti tokwanise kuti tiite irrigation kunzvimbo inei saka tange tiri kukurudzirana munomu kuti zvamaita izvi ngazvirambe zvichiendere mberi.
Imwe nhengo yeBocha Diamond Community Development Trust vaRichmond Mukwada vanoti vakatanga chirongwa ichi mushure mekuona kutambura kwevanhu vakatorerwa minda yavo nehurumende ichipa makambani emangoda. Chirongwa ichi chine hove dzinopfuura zviuru makumi matanhatu izvo zvave kupa kuti mamwe madhamu avakwe munzvimbo iyi. Ndakamirira Studio 7 kwangukwada ndini Lweda Moyo.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu makumi mashanu nevaviri vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazuru makumi matatu nezvipfumbamwe nezana nemakumi mana nevana, 39,144. Munhu mumwe chete anonzi akafa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachuru chimwe chete nemazana matanhatu nevashanu, kana kuti 1,605. Zimbabwe inoti yabaya nhomba yekutanga vanhu vanosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvishanu zvine mazana mashanu nemakumi matanhatu nevana, 685,564. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vava mazana matatu nemakumi manomwe ezviuru nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevana, 370,674. Izvi zvinoreva kuti Zimbabwe yabaya nhomba dzinosvika 1,056,238 kubva panhomba 1,735,000 dzinonzi nehurumende dzakapinda munyika. Izvi zvinosiya munyika mine nhomba dzinodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvisere, kana kuti 678,000 dzisati dzashandiswa munyika. Kunyange hazvo, mamwe matunhu ari kuti haasisina nhomba dzeCOVID-19. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu munyika yose, senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vainge vakapakatira zvombo vanonzi vakauraya vanhu zana nezuro manheru kumaodzanyemba kweBurkina Faso. Sangano renhaure Reuters rinoti vakuru vakuru muBurkina Faso vati vanhu vakaurayiwa ava ndeve munzvimbo yeSolan mudunhu reYaga, iro riri pamuganhu weBurkina Faso neNiger. Varwisi ava vanonzi vakasiya vapisa misha pamwe nemusika mukuru munzvimbo iyi. Burkina Faso inoti izvi zvakaitwa nevanhu vanopfurikidza mwero, asi hapana chikwata chevarwisi vanopfurikidza mwero chatichabuda pachena chichiti ndicho chakaita izvi. Nyika nomwe dzakapfuma zvakanyanya dzawirirana nhasi kuti dzivhare maburi ari kuita kuti makambani akapfumisisa anzvenge kubhadhara mitero. Nyika dzinoti Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom neUnited States of America dzabvumirana nhasi kuti pave nemutero wezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana unosungira makambani akapfumisisa ayo anoshandira mudzimwe nyika kuti abhadhare mutero uyu. Nyika dzemuG7 idzi dzagara kwenguva yakareba dzichinetseka zvikuru pakubvisisa mitero yakakura makambani makuru aya ayo anoshandisa dzimwe nyika kuviga upfumi hwavo asingabhadhara mitero, kana kuti achibhadhara mitero iri pasi pasi. Mamwe emakambani aya anosanganisira Google, Facebook, Amazon nemamwe. Yasvika nguva yekuti tipe Marvelous Mhlanganya huye weStudio 7 mukana wekuti pakurira chirongwa chinobata nyaya dzine chekuita nevanhukadzi.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muAmerica vachange vachitaura nesu pamusoro pezvavari kusangana nazvo panguva ino yeCOVID-19.
Inini ndinoitwa Mzvari Esther Mashingaidze, ndiri kuno kuColorado kuUnited States of America. Ndinongoda kutenda Mwari nekuti pane zvandakadzidza mukuti chaunga hachina basa. chine basa ndiwe nekuziva zvaunoda. Ende zvikuru sei munguva ino yeCovid yatiri ndakadzidza zvinhu zvakawanda. Takadzidza kuti vanhu vanogona kupanana rudo, kupanana kana mari, kupanana kana chi. Kuno munhu kuti anogona kukutakurira ungunzwa kuti zvakadai so zvakarema. Regedza tidai so vanhu vakawanda vakatambudzika zvakanyanyisa munguva ino yeCovid. Nekuti zvizhinji zvaivasumudzira kuita zvinhu zvavo zvakashayika. Misika yakashayika. Vanhu kwekutengesa vakakushaya. Zvekutengesa zvacho vakazvishaya. Zvichiburikidza neCovid. Kumusha munhu unonzwa chingotaura kuti ndichitumidziriwo kana tendora zvishayo.
Imi semudzimai, pane here zvamakasangana nazvo panguva ino yeCovid? Ndinoziva muchigara kuNew Jersey. Makazosvika sei kuColorado ikoko?
Inini ndakanga ndichigara kuNew Jersey. Saka munoziva pakatanga mahome office. Pakati home office pagoti home school. Zvakandiremera zvizvo kuti basa rakawanda. Mari ndobva yatadza kukwira. Murungu ndobva yatadza kuzvinzwisisa kuti chi basa rawanda. Mari haana kundiwedzera saka ndobva ndangoita sendobva ndangomusiya. Zvinove ndodo zvinhu zvandakasangana nazvo munguva yeCovid kuzotsvaga basa. Ipapo pamashure pachona ipapo zvakandiremera because unenge wakufanira kunge uchienda kumaCovid test. Tambenge tiri kuenda kumaCovid test kuti after every week kana uchitsvaga basa unenge uchitofanira kutonzi. Ani kuti wakatestwa hationekwa, wakatestwa wakaonekwa wakaita sei. Saka ndoda kutenda Mwari. Nekuti munguva yakadari iyoyo ndakakwanisa kuwana basa. Ndikakwanisa kubayiwa mavhaksini angu. Nyangwe zvazvona vanhu vachitityisidzira. Kune vamwe vaitaura kuti hanzi ukabayiwa vhaksini in 2 years time uri kufa. Saka ndakazopindura mwe ndikati wabayiwa hauna kubayiwa. Kufa agara ariko. Hakuna anorarama zvachose. Saka ndoda kutenda Mwari because ndakakwanisa kubayiwa mavhaksini angu ari maviri. Madhona 1 and 2. COVID. Saka ndinongokurudzira munhu wese kuti bayiwa hauzive zvinoitika mangwana. Because nyangu wabayiwa usina kubayiwa asi kufa kana chingouya anongouya.
Kari zvino muri kunzwa sei mushure mekunge mabayiwa?
Hapana chandakambonzwa, ina handina kumbonzwa kurwadziwa. Ndakarwadziwa zvezvongoti semunhu ane bendekete rangobayiwa. But hazvina kunditadzisai kuita zvandaifanira kunge ndichiita. Ndakaramba ndichingoita zvinhu zvandanga ndichifanira kuita saka. Kuridziro yangu iri kuti ngatibayiwei.
Semudzimai, zvii zvimwe zvamungakurudzirawo mamwe madzimai akateerera panguva ino akadzamirwa nyanya nenyaya iyoyi yeCovid-19?
Chandinokurudzira kumadzimai panguva dzakaita sedzinedzi, ndinokurudzira kuti madzimai patakapesaniswa kunzi munhu nemunhu ambogara pake, hanzi inguva yatanga tichida kuti timbotaura naMwari tiri tega, munhu nemunhu wakazvimiririra. Uchitaura wega direct because kuungana kuchechi sandiko kutaura naMwari. Hanzi paunenge uri wega, hanzi unonyatsonzwa zvichiendeka kuti zvine zvinofunga zvandataura kaizvika zvasvika pazvanga zvichifanira kusvika. Saka kurudziro yangu ndekungoti madzimai ngatirambei takatsungirira, ngatirambei takashingirira. Hapana chisingaperi, tine zvirwere zvakawanda zvakauya zvichienda asi vanhu vachingorarama. Zvinhu zvandinoona zvinosangana nemadzimai muzvarenyauye ndezvekuti madzimai mazhinji vanozvirasa. Zvizvokuti anoshaya confidence, self confidence. Haachanyatsozvidresa, haachanyatsozvigeza, haachanyatsozvipa kana taimu yekurara. Hanzi kazhinji kachona zvipe taimu yekurara, zvipe taimu yekugeza, zvipe taimu yekuseka ende zvipe taimu yekuchema. Because pazvinhu zvese unganwe medication yakaita se but kuchema mushonga unorapa kukunda mumwe mushonga. Chikonzero nei? Bundu riri rinenge riri apa ukangoregedza chete kuchema hariperi. Saka kana uchingotonzwa kuti uda kuchema ka, chema. Wapedza kuchema wobva wati Mwari, ndiri kukumbira kuti pandasvika panapa ndaremerwa chindisumudzai. Mufambe neni.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare mashingaidze kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi, ndini wenyu, Jonga Kandemiri we Studio 7, ndiri mu Washington DC. Nasi tine hurukuro nemutauriri wesangano reIOM Zimbabwe, amai Fadzai Nyamande Pangeti, kuti tinzwe kuti mabasa api arikuitwa nesangano ravo kubatsira vakawirwa nedambudziko recyclone idai muna 2019.
Mushure mecyclone idai sangano reIOM richishanda pamwe chete neboka reUSAID rinonzi iro Bureau of Humanitarian Assistance vakabatana kuti vabatsire avo vakanga vaparadzirwa dzimba dzavo necyclone idai.
Muri kuvabatsira nenzira dzipi ivo vakawirwa netsaona ivava?
Basa ratiri kuita kuchimanimani rinobata kwakasiyana siyana. Chekutanga tinobatsira avo vari kugara mumakamba, vakaiswa mumakamba mushure kwecyclone idai yaparadza dzimba dzavo. Saka mumakamba umu takavaisira matende kuti vagare, uye zvimwe zvatinoita tinoita mabasa kuti vagarisane zvakanaka mumakamba, tichiona kuti vawana mvura yekushandisa uye tikavapa marambi esola. Zvakare takavabatsira kuti vaite mabasa emaoko kuti vazviriritire. Pamwe chetezvo tinoita basa rekuvadzidzisa kuti kukaitika tsaona zvakare inenge cyclone idai, ivo sevagari vemuchimanimani vanofanira kuita sei. Saka tinodzidzisa vagari vemo uye vekudistrict civil protection committee. Pamusoro pazvo zvose izvozvo tinozovabatsirawo nenzvimbo dzekugara dzatinoti matransitional shelters. Vakamirira kwavachazonogara kunzvimbo dzavachapiwa nemba dzavachapiwa nehurumende.
Muri kushandawo here nehurumende mumabasa ose amuri kuita? Tichiona kuti pane makore cyclone idai yaitika.
Basa ratinoita sesangano reIOM nderekushanda pamwe chete nehurumende kubatsira vanhu vemuno muZimbabwe kune nzvimbo dzakasiyana siyana. Hongu kuchimanimani nechipinge vanhu vanenge vachida dzimba dzavanokwanisa kugara pamwe chete nemhuri dzavo kuupenyu hwose. Asi izva zvaikwanisika vasati vawana pokugara nzvimbo inozonovakirwa dzimba idzodzo. Naizvozvo hurumende yakawana kunonzi kuWestern Farm kwavari kuendesa vanhu vachivapa mastend ekuti vazonovaka dzimba dzavanogara kuupenyu hwese. Tinotenda kuti variko vamwe vatove kuWestern Farm uye takamirira kuti vamwe vaenderere mberi vachipiwa kwokugara ikoko kuti vakwanise kuvaka dzimba vakwanise kugara zvakanaka nemhuri dzavo kuWestern Farm ikoko.
Unyanzvi hupi hwamuri kupawo vagari ivava vemumakamba?
Tichishanda pamwe chete nebazi relocal government and public works takadzidzisa avo vari kuvaka yatinoti matransitional shelters, tichivapa ruzivo rekuti vanovaka sei uye vanoshandisa sei zvinhu zvatakavapa.
Saka kana vakamirira kuti vazopiwa nzvimbo dzekuvakira zveupenyu hwese dzamuri kutaura idzodzo, vari kumbogara pai?
Vakamirira kuzonopiwa mastend iwawo. Isu seIOM nemapato atinoshanda nawo takaona zvakakodzera kuti timbovapa dzimba dzekuti vasanogara. Vakamirira kuzoenda kwavachanovaka dzimba dzekugara upenyu hwavo hwose. Isu basa ratinoita nemasangano atinoshanda nawo nderekuvandudza uye kubatsira hurumende kuchengetedza avo vanenge vasangana nematambudziko akafanana necyclone idai. Zvinodikanwa zvikange zvawanikwa, tinoenderera mberi tichibatsirana nehurumende kuti vanhu vanogara munzvimbo dzakaita saidzodzo varambe vachiwana rubatsiro kuti vagare zvakanaka.
Tinoona kuti padarika makore maviri cyclone idai yaitika, matambudziko api ari kusangana nevanhu vakawirwa nemafashamu iwaya?
Vanhu vakawirwa nenjodzi yecyclone idai vanosangana nematambudziko akasiyana siyana. Vakawanda vavo vanogara mumakamba vachigara mumatende. Saka fungai kuti mhuri imwe chete inenge ichigara mutende, toti mai nababa nevana vachigara mutende imwe chete. Ikoko kunenge kusiri kugarisana kwakanaka, asi chinhu chinenge changoitika nekuti vakamirira rubatsiro ruchazouya kwavari.
Tinotenda zvikuru amai Fadzai Nyamande Pangeti, mutauriri weIOM Zimbabwe. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamaski enyunguwa dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko. Murare zvakanaka vatereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Rechoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Kela Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 5 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amadodana kanye lendodakazi kaMoyi umnumzana Robert Mgabe sebemangalele induna uChief Zwemba emthethwandaba nesinqumo sokuthi uyise ayingcwatshwa emathuneni eHeroes Acre. Ezinye izakhamizi emaphandleni zithi zithole isivuno esithe xaxa nxa siqathaniswa leseminyakeni edluleyo.
Kodwa isibo bonke abantu abaphumeleleyo, ngabantu abalimi belandelela indlela ezifunwa ngabalimi, especially ukufakeni imiquba lama-fertilizers. Kulaba abazange bayenze lokhu, hhayi akuzange kube kubahambele kuhle.
Sizalethulela ezomculo.
Salibonani, ngiyabingelela uJayzi Maravini. Ye, ayi ngiyathokoza ukuthola leli thuba ukuthi ngikhulume lozulu wonke ngemhlabeni wonke jikelele. Ya, ngimazisa ngemvelaphi kaJayzi Maravini njalo lohambo lukaJayzi Maravini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Amadodana kanye lendodakazi kaMoyi umnumzana Robert Mgabe wayengumongameli welizwe sebemangalele induna uChief Zwemba emthethwandaba ngesinqumo sakhe sokuthi uyise ayingcwatshwa kutshaya emathuneni eHeroes Acre ngoba isithi akulandelwanga amasiko akuleyo ndawo. Unkosikazi Bona Mutsa Homi Mugabe, Belamine Chatunga Mugabe kanye loTino Tenda Robert Mgabe bathi induna yaphazamisa ngokuthi uMoyi agejwe ayingcwatshwa lapho angelamandla okwenza izinqumo khona. Iqotha elibamelayo uFungayi Chimoya Murombe ugcizelele kuStudio 7 ukuthi ngempela udaba lolu solukhwezwe emthethwandaba njalo luzacutshungulwa eChinoyi mhlaka 29 kuyona le inyanga. Ngakwelinye icele, umsakazo weZBC uthi umongameli Philip Nyusi weMozambique uphakathi komhlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa namhla eHarare becubungula udaba lodlakela lwamalwecatsha akulelo lizwe. Ukusenjalo, inhlanganiso ye-Ibheju likaZulu ithi ilitshe ebifuna ukuyalakha elesikhumbuzo sabantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi abalitshumi lambili esilobela ngo-1985 lalo selitshontshiwe njalo. Inhlanganiso le ike yatshontshelwa njalo elinye ilitshe eyayisilakhile eBhalakwe. Amabandla ezombusazwe athi aphakathi kokukhankasela ukhetho luka-2023 elokudinga umongameli amalunga idale lephalamende laweSenate ngesikhathi elezanu PF lisithi lamukela asebehlamukele amabandla aphikisayo njalo liyakhula. Kodwa umnumzana Wilshman Ncube umsekeli kamholi weMDC Alliance uthi inhlelo zabo zikhomba ukuthi ngelakhe ibandla elinganqoba kulolo khetho.
Anko phelizani hambise cha uchabuka le MPP alliance sokuphelile udilile kodwa bazilandelela ndawo zonke bekwazi ukuthi badliwa ngo-2018 bekwazi ukuthi abangeke bawina ngo-2023 ngaphandle kokuthi becinje. Yikho besesaba kangaka ubona loba sesiyancedisa abantu ukuthanyela amapholisi elandela evuwe iningi yabantu ezimbabwe bakwazi ukuthi ihlala kahle ezweni lelibiza kekha alilibandla lempi likhokhelwa nguChamisa. Asethukile ngoba sihlala ebantu siyakwazi ukuthi abantu bathini, siyakwazi ukuthi abantu bafuna. kuona ye kwenza lana wano tingi wa sapa kwenye traki ya ichipano kama hile baati mwagono inza la kini mbibyo suki jimisi msisu kwenza lana ezi stati kwenza lana kwenye kwoto wa siya wazi kukuti na kanjo kwe wanda pa tula pa EMTC Alliance iti nye nye nja
ikusasa ye badlala MDC Alliance iminjani sikhangela ukuthi bekulokhe kusiba lama recalls njalo kuyini elingakuxwayisa abalandeli benu
kumele sinanzelele ukuthi ukudliwa kwezanu ngo-2018 bakwe kwenza bethuka kakhulu sinanzelele njalo ukuthi ukubambana kwe-ma-formations MDC ngaphansi kwe-MDC Alliance uhlanga nababe kwe-MDC ababe ku-PDP MDC Green sibuyela lapho esaqathisa khona ngo-2019 wethu sizange khonokho yikho igijimela ukuthi izame ukudiliza ibhidlize amakhosi lawa asebawathumbayo ukuthi akula MDC Alliance kulokhe kule-MDC lani lani kalibambananga konke khonokho kutshengisa ukwesaba yikho babona bedizela kangaka bezama ukuthi badizise babehlukanise kodwa kusoze sehlukane sizahlala sibambene njengoba sizakade sizabalula nxa sibambisene sibaningi sihlangana sisenze i-convergence ama-movement of everybody ukuthi siqede uhlupho olukhona lapha eZimbabwe ama-recall lawa kasoze aqedele babakhona omzerewa babakhona oshizawo vele kunjalo inyanga izaphuma yethu khona isozimiswe ngokungamakhanko kuyabe kulokhe kukhale edangeni la
lo umnumzana Weshman Ncube umsekeli kamkhokheli webandla le-MDC Alliance sixoxelaye ekobulawayo ibandla lezanu PF lisanda ukuthi alilasandla kokwenzakala kubandla le-MDC Alliance kusenjalo amalunga e-MDC Alliance abalisa umnumzana Last Mayenge Hama lo mnumzana Tungani Rai Matsokere abakhululwe entolongweni izolo ngoba betholakale bengelacala ngemva kokuhlala iminyaka eyisishiyangalombili batshele iStudio 7 ukuthi bazaqhubeka belwela ukuthi kube lombuso okhululekileyo elizweni. Uhulumende usegcizelele ukuthi amajekiseni okwenqabela iCOVID-19 azatholakala endaweni lapho abikwa esilela khona engawaba kutsha njalo uza kwamukela amanye kuyonale inyanga. Lokhu kwenzakala umbiko wethulwe lugatsha olubona ngezempilakahle izolo. Lusithi abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 bahlaselwe ligcikwane le-coronavirus ensukwini ezedluleyo njalo phakathi kwaleli nani abalichumi lanhlanu ngabaxotshwe kwele Botswana ngoba bengelancwadi zokuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni kubhubhe oyedwa. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwe ileli gciwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo la kumachomi phose afika inkulungwane ezine 40,000 labulala abedlula inkulungwane lengxenye yalo 1,605 asebehlatshwe ijekiseni yomuthi wokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 682,564. Ingcwethi kwezempilakahle usikhwica mfundo elophi sibanda uthi ngempela uhulumende uluphethe kuhle udaba lwe-COVID-19.
Zimbabwe zingayikhontoza kwezinye insuku kodwa endabeni yohlelo lokuhlatshwa abantu i-COVID-19 saba ngokokuqala e-Afrika ukuthi abantu bethu behlatshwe ngama-vaccine la. E-South Africa bebehlatshwa kodwa bekuyi-trial. Ukuhlaba abantu ukubavikela yaba ngeyokuqala eZimbabwe. Ukuthi siyakukholwa yini angikwazi ngoba kayisimi emphetha amaphepha akhona. But esikubonayo ukuthi abantu sebekhala kakhulu ukuthi sengikhuthi ivaccine yami sengikhuthile. Isifiso sokuhlatshwa sesikhulu kakhulu. Abantu abaningi sebefise kakhulu ukuhlatshwa ngenxa yokuthi sikhangelele i-second wave evele isiqalile e-South Africa ezingxenye izafika eZimbabwe mid-August.
Liqiniso yini lelo ukuthi nxa sokulamakhaza igcikwane le-COVID-19 lingamemetheka yini okwesatshelwa ngabaningi nxa kubuya la ama-second lama-third wave?
I-COVID-19 or SARS-CoV-2 yi-virus ememetheka ngesikhathi ngani kulo mkando engani kule moisture. So isikhathi zomkando zivame ukumemethekisa amaflu wonke. Amazwe amaningi akhuluma ngokuthi yiflu season. So iflu season ivame ukuba ngesikhathi ekungani sekuqandelela. Liqiniso yini ukuthi zamemetheka? Angikwazi, but amaflu avele amemetheka ngesikhathi esingani seqanda.
Lowo ngusikhwica mfundo elophi sibanda ingcwethi wezempilakahle sixoxela eseHarare. Idale lephalamende ligqibe ukudingisisa ebelikwenza ngokuhlukuluzwa ngokwemacansini emsebenzini kusukela ngeviki edluleyo, okuludaba olakhwezwa kuleli dale inhlanganiso yelwela amalungelo abesifazana eye-Emthonjeni Women's Forum ngomnyaka odluleyo. Abaqhuba lomsebenzi ngabekomiti ebona ngokuphathelane lemsebenzi kanye lenhlala kahle eParliamentary Portfolio Committee on Public Service, Labour and Social Welfare leyo Women as Affairs. Uluhlu abalethule ebulenjini lukhomba ukuthi besebeqhubela luhlelo ekhadi omama Swingo, Nyika, Growth Point, Mutare, Marondera, Harare, Makonje nembuziya Bulawayo, Plumtree, Lenkayi. Asizweni isiphathamandla salinhlanganiso unkosazana Melissa Ndlovu echasisa ngalolu daba.
Ngiyabonga. Thina njengeMthonjeni Women's Forum ngonyaka odlulileyo siqalise uhlelo kumbe umkhankaso okade ukhangelane lokulungisa kumbe ukuqeda indaba zodlame mayelana ngamacansi emsebenzini njalo lezikolo ezimbili eZimbabwe. Sisebenzise lama-university njalo lamankampani abili sikhangele kakhulu udlame olumayelana lamacansi. Sisebenza njalo ngalowo msebenzi sasekhulumisana ledale lephalamenti ekuthini umthetho okhangelane kakhulu lezisebenzi eZimbabwe umumithe okulutshwana kakhulu mayelana ngodlame olwenzakala emacansini. Njalo nxa solwenzakale lolo dlame uhulumende kumbe umthetho weZimbabwe owezisebenzi ubukuthatha njengalinye icala nje lenziweyo elingafana lokutshontsha imali kumbe lokungavuyi emsebenzini. Lesikhangelele umthetho womhlaba jikelele owe-International Labour Organization esithi ngu-Convention 190. Iparlamenti iphendulile ngo-April yathi kuqakathekile ukuthi ihambe endaweni kumbe iZimbabwe yonke nje idingisisa ukuthi udaba lokuhlukumezwa kwamacansi lubhahe kangakanani.
Kuyini elifisa ukuthi kwenziwe kube le mthetho enjani lokungenqabeli kumele mithetho kokushukuluzwa emacansini?
Thina sifisa ukuthi uhulumende weZimbabwe waqala abe lomthetho kumbe bakhande umthetho okhangelane lezisebenzi okhuluma ngokushukuluzwa kwabantu ngasemacansini emsebenzini. Akube isobala, akube yebhahla. Kube segcekeni ukuthi nxa umuntu esemsebenzini kuyini umsebenzi, ngoba umsebenzi siyalandela ukuthi abantu abaningi sebezisebenzi eZimbabwe. Ama-cross-border traders abanye bathengisemsikeni ananzeleli ukuthi labo bantu bayasebenza. Ananzeleli ukuthi umntwana ofundele ukuthi aye emsebenzini usemsebenzini. Umntazana osendlini yami kube yakho esebenza umuntu osemsebenzini. Abantu abasebenza besemaplazini bengama-casual workers kumbe ama-seasonal workers bangabantu abasemsebenzini. Sifuna uhulumende futhi ananzelele ukuthi ukuhlukumeza umuntu, ukuhlukumeza umuntu ngokwamacansi kube yinto ebophisayo umuntu ayefika sibili. Sikhangela njalo i-compensation ukuthi umuntu nxa usuhlukumeze ngokusemacansini kumbe wawuxotshiwe umhlukumezile ngokuthi ngedaba yokuthi wayalala cansi kumbe lahlukumezana ngokwamacansi kube le ndlela yokubhadala lowo muntu i-counseling kumbe ukuhlukumisane labanye abantu. Sifisa ukuthi umthetho unanzelele khonoko nokuthi mina njengomandlovu ngasengikhuhlumeze ngikhahlumezile emsebenzini angifuni wonke umuntu akwazi ukuthi hhayi ubelisa bambambike usajoni ngoba indaba zocansi ziyinto esensitive eyangisayo ebhidlize isimilo somuntu. So sifisa ukuthi umthetho unanzelele ukuthi kakube yimpi inkampani nxa ilungisa isidaba leli kayilungisise ngendlela ehlifihlekileyo njalo eyenza umuntu asale elobuntu bakhe ehlonipheka emphakathini.
Lo unkosazana Melissa Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum. Izakhamizi zeGwanda South zithi zithole isivuno esithe xaxa nxa siqathaniswa laseminyakeni edluleyo ngenxa yokuna kwezulu eliningi. Kodwa lanxa kunjalo ubukhokheli besigaba ukuthi uncedo lokudla lusadingeka ngoba kungayisibo bonke abalesivuno esihle. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngogcweleyo.
Isabelo sezansi emaNdebeleni sezileminyaka singatholi izulu eleneleyo okudala ukuthi izakhamizi lezifuyo zihlaselwe indlala enkulu. Kodwa unkosikazi sitholakele Ndlovu eThakaliyawa eGwanda South uthi lonyaka isivuno sibe nganeno kulaseminyakeni edlulileyo ngoba bebezinikele ukulima kulandela ukuna kuhle kwezulu.
Sisebenzele imbuli yethu ukuthi ingaze yafa ngendlala. Sasesilima sithola ukudla isivuno 36 bags kungama 90 kg futhi sasesithola ayi 36 amabele hlangana konke lomuntu. So isivuno lesi asisithengisi ngeso ukuthi sidle lembuli ekhaya. Lasta sibike isikhathi eside sibike ukuthi singaze siyelima.
Amazwe akhasekelwe ngunkosikazi Pretty Mguni isakhamuzi seMagara Village layo ogcizelele ukuthi uthole isivuno esihle njalo ukhangelele ukuthi sizabhutsha umnyaka.
Bengilima amabele, umumbu, inyawuthi, amazambane lendlovu. Isivuno sethu singasifikisa iminyaka ozayo.
Umnumzana Ephraim Nyathi, ukansila kaward 17 eFumugwe, uthi ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown ngesinye sezizathu esidale ukuthi kube nesivuno esihle ngoba iningi labo baba belihlele emakhaya, indawo zokugwejisa zivaliwe.
Oba abaningi ngabantu abathanda ukuzigwejisela endaweni zokunathela, endaweni zalizane, bake bahamba ekunatheni batshone esimini zabo, batshone ngemva kwenkomo zabo, batshone ngemva kwembuzi zabo. Hhayi, kukhanya lo nyaka izivuno zinhle, nezifuyo zikhona, sibili zizele, ziqoqekile, abantu ngane bayaphumelela sibili ezigabeni zethu lapha. Siyaphuza sithi into embi kwesikhathi iyaba lobuhle kwezinye indawo.
Lanxa iningi lijabulele isivuno esihle, usobhuku eMagaya Village umnumzana Giyaboka Magaya uthi bakhona abasaludinga uncedo lokudla ngoba bengavunanga lutho.
Hayi, emasimini lonyaka kukhanya kube kuhle kodwa isibo bonke abantu abaphumeleleyo. Abaphumeleleyo ngabantu abalimi belandelela indlela ezifunwa ngabalimi, especially ukufakeni emquba lama-fertilizer. Kulaba abangazange bayenze lokhu, hhayi akuzange kube kubahambele kuhle. Lapho kufakwe khona imiquba le ma-fertilizers, isivuno sakhona sibe sihle kakhulu. Kodwa lapho kungazange kwenziwe khonoku, kusuke kwatoda, isivuno sakhona sibe phansi kakhulu. Nxa sikukhangele sibili baningi abantu badinga usizo loku, especially kona labo abangazange balandelele indlela okumele zenziwe.
Okwamanje uhulumende usamise okwesikhatshana uhlelo lokuphathisa abahlali emaphandleni ngokudla ukuze ahlolisise labo okufanele bakuthole. Kusenja loko olunodaba zisele zimadolonzima izimbamgodi endaweni e-West Nicholson emgodini we-Mixnot kulandela ukufa kwabasakhulayo ababili ngemva kokudilikelwa ngumgodi. Iningi labasakhulayo kulesi sabelo lemba igolide ukuze liziphilise osekudala ukuthi lizifake engozini ngoba kwezinye indawo kugejwa kungalandelwa indlela zokuzivikela engozini yemgodi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Ngengelitshiye okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7.
Lichona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Morven Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeGwanda eGwanda Residents Association. Sixoxa ke ngamadlozi ahlala emanzini afana labantu lenhlanzi okuthiwa injuzu. Injuzu lezi zibhahe kakhulu ezigabeni zeMashonaland. Kodwa ke bakhona abathi laseMathebeleland zikhona.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzane.
Ngiyabonga kugande kwamukela kuhlelo.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini osukuzwile ngabantu laba okuthiwa bayanyamalala benyamalaliswa zinjuzo ababe behambe ukuyakha amanzi emthabezi? Kuyini wena osuke wazwa ngakho lo?
Abantu laba ababesiya emfuleni ngale ngabantu isikhathi esiningi ababesiya geza okuyikho ebesikwesabela kathi si uthi amanzi ngekho eGwanda bazagcina abantu besiya khona ngale besawukha amanzi isikhathi esiningi abantu bangafika khona ngale bangafika bageze basuka banyamalale baze bayebonakala maybe ngemva kwamalanga amabili kodwa batholakala sebangabantu asebefile
manje bona labo okuthiwa bayanyamalala bayaphinda babonakale na njalo bona izihlobo zabo zithini selake likhulumisane lazo na belizilitshela ukuthi kuhamba njani
ye laba bantu babonakala ngemva kwesikhathi kwelanga elilodwa kube amalanga amabili kodwa isikhathi esiningi akula ngathi mina akula vele owakwatholakala ephila bathola nje sebedenda phezu kwamanzi kwesikhathi batholakale ekhunjini sebangabantu abafileyo kube sokusaziswa nje izihlobo zabo babuye babathathe izakhamizi sezazama ukuthi abantu bangayi vele khona ngale emfuleni ngoba kuyindawo eyingozi kakhulu ebantwini abahlala esigabeni
khona ukuthi abantu bona labo ababenyamalele bayabe bengayanga kwezinye indawo na ukuthi zikhona okwamaqiniso na injusi zona lezi ezikhulunywayo
okukhona ngenxa yokubuza abantu abadala ngendlela okwenzakala ngayo bacina besitsho ukuthi injuzi ingaba zikhona ngempela ngoba akula enye into engabulala umuntu emanzini lo muntu okwaziyo nje ukuchaya ubhamu ayetholakala vele esengumuntu osegalula ngemva kwelanga kumbe amalanga amabili yikho kwenza abantu bacebe khona ukuthi ngempela zikhona injuza emfuleni lo umtshabezi
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga Chris Gande ke lamvalisa abalaleli ekugcineni ngibe sesithi mina izakhamizi zeGwanda siyazikhuthaza kakhulu ukuthi bangadlaleli kulo mfula ngoba isikhathi esiningi abangena phakathi kwawo bayanyamalala siyabakhuthaza ukuthi ngempela kungabi indawo umuntu nje ongezwe khani ukugeza ayigezela khona kodwa adinge indawo ukuthi azikhela amanzi azigezele kumbe endlini bangayigezela emfuleni
lo ke bekungumnumzana Molven Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo igama lami nguChris Gande lilale
nanso ke ingxoxo yethu lo James Maravini yebo phela umajaha wodwa Ndlovu olomculo olokhe sidla ubhedu emhlabeni jikelele othi Ja deliver us umculo wemdumo wereggae uthinta lokhu lalokhuya
Salbonan yabingelela uJayz Maravini. Ayi ngiyathokoza ukuthola leli thuba ukuthi ngikhulume loZulu wonke nje emhlabeni wonke jikelele. Ya ngimazisa ngemvelaphi kaJayz Maravini njalo lohambo lukaJayz Maravini emculweni. So uJayz Maravini ngumculi ozalelwe eFlabhuzi kogodla omnyama mahlaba ayithwala. Ngifunde khona ke esikolo okuthiwa khona iDiggers Primary kwengihambe khona esikolo 1980 ngafunda khona ngihlabela khona esikolo school choir ngisenza ama-sport konke nje okusenziwa ngumntwana esikolo okuthiwa iDiggers Secondary kule primary ngapha kule secondary khonapho so ikhulapha ngathi life yami nje ekhulele kwami ekhaya ngumuntu owelisa izinkomo amadonki imbuzi izimvu yona leyana nje impilo yokhani siyakukha amanzi edamu ubupha lokuze isipani senqola esamadonki edinga amanzi kumbe senkalo sokuzokwaba ngcono kanti sokemva sokubuye izikotsho kodwa ke vele amanzi abekhiwa emadamu emakhaya lapho inkomo ezingena khona ezichiya umquba phakathi ikubesulela umazi wesipesiwanata sifike siwavilise sinathe wona ngiyanoku umculo ngikhulele nje ngicela kakhulu esontweni
Christ Church, umculo wemvube, yosikhulu isineke, silalela kakhulu. Uleti Smith Black Mambazo, silalela kakhulu, umculo eminingi etshiyetshiyeneyo esintu. Bengivele ngiyithanda nje umculo wesintu ngoba umculo wesintu unikeza wena umuntu ngoba imvelaphi yakho. So ngikhule vele ngiwuthanda nje umculo wesintu ya. Umculo ngiyawuthanda, ngiyithanda kakhulu umculo ngoba umculo uhlanganisa abantu, uhlanganisa isizwe, uthoka umphefumulo umculo. Siyake sibone nxa sithaka kwezindaba kuma-shows abantu bengitshele ukuthi umculo wakho utshintshe impilo yami, ulalela ingoma yakho ethi ekhuluma ngalokhu langalokhu. Izingoma ezi-positive ngempilo, ingoma ezakhayo, ingoma ezibonisayo nxa ukuthi kuzaba lolutho lubo luzaba khona. Khathe sikhuluma nje kule mkhuhlane nje lena lekhona yabo corona virus, COVID-19, HIV, malaria, yonke le sikhulume njalo lamalungelo ikakhulu abo mama ukuthi obaba bangahlukube nomama. Zonke lezi ngoma zingoma ezikhona ezikhuthaza umphakathi ukuthi uhlale abantu bahlalisane kuhle. Ikakhulu kulezi nsuku khathesi abantu sebeyendisa abantwana masinya isikhathi singafiki engakwazi ukuthi kade kungena moya bani. Isigimu nje yinto engikhule vele ngiyithanda nje. Ngifundele khona ekhaya, ufunda ngalesi sidingo semakhaya esibazwayo ufaka amathwayini lapha nayo ibhasikili uzama ngakho konke ukuthi khona imhlawumbe isound iphume. Uvele ngapha wawusilwa labazali ukuthi hayi kulamuntu olithama katale ngapha mhlawumbe senkomeni uliko lilahla inkomo uzowuba besithi vele yona ikatali vele lubambo lukaSathane. So ngakho-ke asiyivumeli ikatali lapho. Ukuthi ubeke ikatali yakho uyifihle ufice seyibonile umdala ayithatha ayitshayele phansi futhi awusela uyayenza eyinye futhi. Namhlanje igezi marazimo elapha akhona namhlanje ngokubekezela nawo ukusebenza nzima ngoba vele umculo yinto engikhule ngiyithanda kakhulu kwaze wafika esigabeni sokuthi ubaba gcine sengivumele ukuthi ngibe musician. Ingoma yami lethi Jadivarus ingoma ethandwa ngabantu kakhulu ethandwa ngabantu kakhulu ngathi ithandwa kakhulu e-Afrika yasemhlabeni wonke jikelele. Ngangikhanda ama-responses engiwatholayo iyangijabulisa leyo ngoba ithandwa khonapha lapho engizalwa khona, ithandwa e-Afrika, ithandwa emhlabeni wonke jikelele. Ngakho-ke mbizi kakhulu ukuthi ngenze i-albhamu eyayo i-reggae music, umculo nje othandwa ngumuntu omutsha, umuntu omdala, wonke ayitheki. And umculo we-reggae umculo one-message phakathi. Ikhona-ke ingoma le ku-YouTube, ikhona-ke ku-Facebook, yonke indawo ngaleyo abantu bangalandela uJayz Marabini kuzo zonke indawo, ku-Twitter, ku-Instagram, kuzo zonke indawo nje ku-social media. So ngiyabonga kakhulu isupport engiyithola kuma radio stations, engiyithola kuma-newspapers, engiyithola wonke umuntu nje othanda uJayz Marabini. UJayz Marabini ngumculi o-original, umculi othanda ukubona abantu bejabula ngengoma.
ubekwe ngumculo Ja Delivers olokhe usidla ubhedu emhlabeni jikelele. Esixoxa ke laye uJays Marabini. Hayi ke isikhathi savume ukuthi siqhubeke sisonke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.